mabanditi kachibuda neku nationali tele mzee tipsi mabanditi
Pusi yaka unuke kuda kuzvita madokta muchitesta vanhu neziso vanhu vakurwara vachivamba vakasimba nekunaka chiso vanhu vakawanda vachambokwata vanhu vakawanda vakubatabata vakwanenge ndirizeni zvangu indokwata mumwe wangu chenjera kuzorwa bata mufunge henyu genga rangu no condom no sex pasina condom apana sex normalize kungoita safe sex Auzie shaaita na ex Ah, no condom na sex Pasi na condom, apana sex Normalize kungo ita safe sex Auzie shaaita na ex
Usade kuzita unezivindi Change rasha mwari toku chofera Ah, usachaire yeke yeke Munu ano simba ane chofera Karo ita koshe